ichokwadi mukoma ajonga nguva ino isaridzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorera zita kuzeti agone kukambeni akasununguka but tiri kuona kuti handizvo hatiri kuona muzimbabwe isingari kumasvingo zvinhu zvorusungudza semusangano handiyo nyaya yoga mukoma jonga gweta rinomira kudziro dzevanhu mukoma vabheshava vari muchipatara as we speak right now vakavhunwa makumbo nevanhu vezanup f in this period this era yekukambena we don't expect that
regai tinzwe kuna vamandaza vamandaza pindurai tinzwe hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeccc chitsvuku kumaruwa uku
chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezanup f nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji rwezimbabwe kuti izvo isu hatitsigire mhirishonga panguva ino yemaelection mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezanup f vamunangagwa pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chetezvo kuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama isu sebato rezanup f hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa chokwadi panguva ino vamunangagwa vari kuti munhu wese ngaafambe achikampeina murunyararo
regai tinzwe vakurawo nevapinduri apo vakurawo nehanzi nhengo dzezanup f dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vamunangagwa kuti siyanai nemhirizhonga saka vangadai vari kuita mhirizhonga havasi nhengo dzezanup f uye ngavaimhangarirwa kumapurisa munoti
mukoma jonga vanhu vezanu havangatiiti chikuku vatavata izvi handizvitsva izvi 2008 muna june paelection ya 27 june yamunoziva yakaurawa vanhu more than 2000 yamunoziva yakadhisipiswa vanhu more than 30,000 yamunoziva yakashungurudzwa vanhu zvekunyanyisa kudaro vamugara raibuda patv vachiti hatidi mhirizhonga they are good pakuita inonzi lip singing and the indicate right and turn left ndo maitiro avo saka handizvitsva izvi mukoma jonga vanoda kuzviita kumanage the public image asi on the ground vachiita zviri different ndo maitiro avo ngavasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kushungurudza vanhu mumamisha umu ivo anenge ari manyepo makuru mukoma jonga mutemo hausungiri mapartis kana whoever kundokumbira mvumo mapurisa because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda mutemo unotisungira to notify the police kungovaudza kuti tine musangano pakati then it's up to the police kuti inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi asi now takura zvinhu zvakasiyana polisi yakuita sekuti inoda tikumbire mvumo yekuita musangano of which that's against the law
vamandaza iro bato renyu rezanup f riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano nekuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati
sekutaura kwandaita kutaurwa zvekare kwakaitwa navamutsvanga muwese anotsigira musangano wezanup f akawanikwa achinzi aita mhirizhonga mutemo wezanup f vanouziva izvozvo zvinoreva kuti zanup f ichange ichiteera kwese kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirizhonga vachishandisa dumbire remutemo wezanup f naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazviri kugara kuchiitwa nune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa mhirizhonga zvisiri pamutemo vachateerwa vachaonekwa vachiunzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazvinoitwa nevakuru
vakurawo retipete yedu chirongwa ndanzwa mune zvamuroda kutaura
ndaida kuo kuti kuana zimbabwe nguva iya yakwana mapuwa mukana kwentirogas wasvika ounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda musavhotera mbavha musavhotera mabhinya vhoterai vatungamiri chaivo chaivo I thank you
vamandaza mashoko enyu yekupedzisira tipete chirongwa
chokwadi nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiriri watinoda watinoziva ane nhoroondo mutungamiriri asingaunze kuomesa kwezvinhu mukati menyika asingashevedzeri munyika kuti muve nemasanctions tinomuziva nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika ngatiendei tinoti sepete sepete pamasvingo ipapo